manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 18 2023 makateerera ku studio 7 nepenyere yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Patakamira izvezvi munyika hapangazi zvinenge vanhu vangatanga kuti president vakanganisa kana kuti havana kukanganisa. Report yakapiwa president ichokwadi here kuti vakapiwa final report. Ndonyaya iripo here.
Nyanzvi mune zvemutemo muchinafundo Love Mo Madhuku. Vojekesa pamusoro penyaya yedelimitation report iyo yatsiriridza munyika. Mutungamiri wenyika vaemason Munangagwa vanosangana nemukuru wesangano reIOM vachironga hwaro hwekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoda kudzoka kumusha. Vatsigiri vemutambo wenhabvu vanonokerwa nekutanga kwemwaka panguva iyo yePremier Soccer League vakanyarara takwikwaya anosimuka riini. Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Nyaya yegwaro rekutarwa kwematunhu kana kuti delimitation report yatsviriridza munyika vamwe vachiti mutungamiri wenyika vaemason Munangagwa vari kutyora bumbiro remitemo nekusaburitsa kana kugazeta gwaro rekutarwa kwematunhu iri kunyange hazvo mazuva 14 akwana kubva zvavakasvitswa gwaro iri nasachigaro veZimbabwe Electoral Commission Justice Priscilla Chigumba. Asi kunyange hazvo Justice Chigumba vakaudza vatori venhau kuti gwaro ravakasvitsa kumutungamiri wenyika iri ndiro rokupedzisira kana kuti final report vamwe muhurumende vari kupa mashoko anopikisana navo vachiti gwaro rakasvitswa kumutungamiri wenyika iri igwaro rakagadzurudzwa kana kuti revised report. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana kana mukuru anoona nezvesarudzo muzeki vautoile Sly Gwana kuti tinzwe divi rezeki panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Asi nyanzvi mune zvemutemo vachidzidzisa zvemitemo uye vachitungamira bato reNCA muzvinafundo Love Mo Madhuku vanoti kunze chete kwekunge zeki naJustice Chigumba vazivisa kuburikidza nezvinyorwa kuti vakasvitsa gwaro rekupedzisira kumutungamiri wenyika hapana mutemo unomanikidza vamunangagwa kuzivisa kana kugazeta gwaro iri kunyange mazuva 14 adarika. Ngatinzwe vachitsanangura.
Patakamira izvezvi munyika hapangazi zvinezvi vanhu vangatanga kuti president vakanganisa kana kuti havana kukanganisa. Pane chinhu chimwe chakakura chiri mubumbiro remutemo chatisati takuziva sevanhu vezimbabwe. Chinhu chete ndechekuti report yakapiwa president iya yaakufanira kunge yaitwa zvine vanhu ndo yavari kuti final report. Ichokwadi here kuti vakapiwa final report? Ndonyaya iripo here. Nekuti pakaenda veElectoral Commission Justice Chigumba vakabuda vakataura nevatori venhau vachiti tapa president report tiri kufunga kuti mazuva 14 14 days vanenge vaakugazeta zvitaura kuti havapa final report. Asi ivo president havana kutaura vari ivo asi vaitaurirwa nevamiriri vanovamirira muhurumende vanonzi ndo vanotaura official vakamirira president. Vakataura kuti aiwa president havana kupiwa final report vapiwa inonzi revised preliminary report. Saka hatikuziva kuti chokwadi nechipi. Kana president vakapiwa final report ndepo vanofanira kunge izvozvizvi vaakubudisa mugovernment gazeti raifanonge vabudisa mu. Saka munhu angabatsira nyika patakamira panapa izeki Zimbabwe Electoral Commission chairperson yacho Justice Priscilla Chigumba vanofanira kuchibuda voenda kunyika yese votaura kuti ini Daka Miria Commission, Electoral Commission. Daka Apa President, final report. Those were the president, daka di, daka kangani.
Asika Professor Maduku, Justice Chigumba waka taura pa waka pa President Gwaro ilikuti. Ndo rekupedzisira ingadzi final report. Saka chimwe chavanga dzoka vachitaura chii kana vakataura kare?
Zvauritaura kuti vakataura kusati zvihako kuti kutaura kuti kutaura kuchitaura nevatori venhau ndizvo zvauri kutaura apa vaitaura nemajournalist. Kutaura kunyora bharo rinonzi pamutemo ndiko kutaura. Hatikatatomboona statement yavo pamwe yabuda kana mugovernment gazette yekuti muchirungu on such such a day the Zimbabwe Electoral Commission submitted its final report to the president. Hatina patakazoona izvozvo. Kana kunyorawo havo chinobuda kana zvoita advert mapepa nhau zvekuti vangoitawo chanje yekuti ichibuda wasangana nemajournalist. Zvokudai panga pasina majournalist vakabuda kastatus. Haasiwo anonzi kutaura ikoko. Havasati vataura. Ndavataure neZimbabwe Electoral Commission. Izvezvi bhora rese riri mumba neZimbabwe Electoral Commission. Kana isina kushinga kana kusimba kuti itaurire vanhu daiwa takapa president final report. Iye president takavataura kuti takavapa final report. Hauvapi final report president usina kuti vataure kuti president iyi ndiyo final report iyi.
Saka iyo Zimbabwe Electoral Commission Professor Maduku inokwanisa here kuendeswa kumatare kuti ibude pachena kuti gwaro ravakapa mutungamiri wenyika nderipi?
Sere vanokwanisa kuendeswa kumatare ezimota. Even president, vice president, matter, but again, the president, matter, the president, I'm not going to write the report, I'm taking that PR final report.
Vanga vari nyanzvi mune zvemutemo vachidzidzisa zvemutemo uye vachitungamira bato reNCA muzvinafundo Love More Maduku vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kumusangano weAfrican Union kuAddis Ababa kuEthiopia vasangana nhasi parutivi pemusangano uyu nemukuru wesangano reIOM vaAntonio Vitorino vachiziva kuti vangashanda pamwe sei mukugadzirira kubatsira zvisaro zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuronga kudzokera kumusha pakupera kushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permits kana kuti ZEP. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro vesangano rinoshanda nezvizvaro zveZimbabwe, pamwe chete nezvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa, reAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusumuzi Swanda, kuti tinzwewo maonero avo.
Izvozvo hazvitishamisi nekuti tinoziva kubva kare nakare kuti IOM yanga yagara ichabatsira mamigrants ese ari kudzokera kuZimbabwe because takara tichishanda nao makore ese pane xenophobia kana vanhu vachidzokera kunyika dzakasiyana-siyana. Pana 2019 apa chai pakataka xenophobia yakaoma. Tinoziva kuti vanhu vakanyamtoita basa rekubatsira kuti paoneke mabhazi ekuti vanhu vadzokere kumusha chero kuvapa mastipend yanga iri IOM. Saka izvozvo hapana zvinoshamisira pazviri nekuti hapana zvazvinokosta nyika kana kuti vamunangagwa kuti vataure neIOM nekuti vagara vachiziva kuti IOM ichagara ichazviita izvozvo.
Asi tichitarisawo matanho akutorwa nehurumende pari zvino, imiwo sesangano riri kushanda kubatsira kuti vana veZimbabwe vari kudzokera kumusha vanga vachibatsirika, munotii? Nekuti tinoona kuti kare vanhu vaimbonyunyuka kuti hurumende yeZimbabwe haina zvairi kuita kubatsira, taakuona yaakubatsira.
Aiwa, tinonetanisa kuti chatiri kudaidza rubatsiro ndechipi, nekuti pane rubatsiro rwatinoziva kuti zvakaita seIOM zvatakanzwa kuti aiwa tiri kuda kuwana information kuti vanhu varoda kudzokera vangani tigone kuvakota. Harwuzi rubatsiro rwatakatarisira nechikonzero chekuti zvatakatarisa ndezvekuti vana vanodzokera kuZimbabwe vachapiwa nyika here kuti aiwa chigarai apa, nokuti tinoziva kuti vazhinji vavo havana pekugara, havana nyika yekugara. Vapiwa nyika, vana vachisvika kudzokera kuchikoro here, nekuti vabereki vacho vanenge vasingashandi, vachabatsirikana sei kuti vana vadzokere kuchikoro nenyaya dzemafizi, nekuti vabereki vanga vachishanda muno muSouth Africa. Vachidzokera kuZimbabwe tinoziva kuti hakuna mabasa avainawo. Saka kana tichitaura negadziriro nekuti hurumende iri kuda kubatsira, tinoda kuziva kuti pane vana vangani vachabva muzvikoro zvemuSouth Africa vachienda kuZimbabwe, tingabatsire sei isusu sehurumende.
Sachigaro vesangano rinoshanda nezvizvaro zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa, reAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusumuzi Swanda, vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. The Voice of America. Masangano anomirira vashandi anotire Zimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU ne Zimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU akabatana akanyorera gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima tsamba yekuti vaburitse mihoro yavakavirirana kuti itambirwe nemushandi wepasi kumusangano weTripartite Negotiating Forum wakaitwa gore rapera kuVictoria Falls inove zana nemakumi mashano emadhora ekuAmerica kana kuti US$150. Mugwaro ravo masangano aya anoti haasi kuona gurukota riine chido chekuita izvi vachiti zviri kuita kuti vashandirwi vasatora matano sezvo zvisina kuiswa mumitemo. Masangano aya ari kukurudzirawo musangano weTNF kuti uitwe nechimbi chimbi uye kuti parongwe musangano wekuti vasangane nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Studio 7 yakatumira mibvunzo kuna muzvinafundo Mavhima asi pataenda pamhepo vanga vasati vatipindura. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru weZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenya Shamuyarira.
Tsamba iyi tazoinyora mushure mekunge maGeneral Council edu yemasangano maviri anoti ZCTU neZFTU agara achitaura kuti onai zvinhu zvaoma muri kuramba makangonyarara. 150 yamakati makawirirana mulast TNF meeting haina kuimplementwa, vashandirwi havasi kubhadhara mari, vari kuti hapana enforcement. Saka isu inokuona kuti manje tiri nguva dzekutarisana nemaelections toita sei, bhozi vashandi vanga vaida kutenda kufull blown out strike picketing, vachipiketa maiti kati ano regai titange tanyorera minister tivataurire.
Saka vashandi vari kumbotambira mari vashamuyarira pari zvino kana muchiti $150 haina kunge yazogadzwa.
Vanhu vedu vari kutambira mari dzinonzwisa tsitsi vakandemire nenyika yese yeZimbabwe. Vanhu vari kupiwa mari mumaRTGS, vapiwa mari mumaRTGS. Muri kuzviona iko zvino kuti USD riri kuramba richiita muramba mhuri, nokuti munhu wese kuti azonyatsorarama agone kuenda kubasa nekudzoka achatoda maUSD.
Ko muzvinafundo Mavhima vakasapindura zvamunotarisira imi kuti paitwe musangano uyu munozotora matanho api?
Kana vakasapindura sevashandi tine two ways, tichatora government through the minister kucourt kuti vaitwe compelled vauye padrawing table tiite implement zvatakawirirana. That's option number one. Number two, vashandi they are also now galvanizing kuti vaende for a all out shutdown vachiratidza kunyunyuta kwavo. Isuwo tichange tichinyora zvekare kunana ILO, kunana WAFTU, kunana ITU, kumasangano mamwe eseo anoita zvevashandi kuti vaone kuti ndohondo yatave nayo muno.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reZFTU vaKenya Shamuyarira vari parunare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mushanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mushanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Constance Tabuka, chizvarwa cheZimbabwe chiri kushanda chiri muSouth Africa. Vachange vari kutaura nesu pamusoro pematambudziko ari kutarisana nemamwe madzimai vasina ivo mapepa ekuti varambe vari muSouth Africa.
Challenge yatiri kusangana nayo semadzimai inyaya yemari yeUIF yatinotorerwa musichishanda mudzimba kana kumarestaurant. Nyaya iyoyo inotinetsa zvikuru nekuti patinenge tichinzi basa rapera saizvi mabasa achiri achipera kuno kuSouth Africa tinenge tichiti tinde kuclaima mari dzedu, mari dzacho dzinenge dzichinetsa nekuti vanenge vachitaura kuti vanoda mapepa. Mapepa acho nowano tataka registara nawo uko kuhurumende ndiyo mapepa ane avamadi. But zvinotishamisa ndezvekuti semadzimai murungu wedu anenge ati register nemapepa iwawo semapepa atinenge tichishandisa kuti tigone kushanda muno muSouth Africa. Saka isu semadzimai ndiyo challenge inotinetsa kuti tinenge tichishandira mahara makore nemakore, mari dzacho dzatinotorerwa every month dzinenge dzisingachabudi. Apa mari dzacho dzinenge dzichitogwa uchinzi mari dzeUIF. Saka zvinotinetsa kuti sei tichitorerwa mari iyoyo ine kana musi basa rapera unoshayiwa mari yacho. Saka tinoda kuti shuwa zvinhu zvingazvipere nekuti tashungurudzika mari dzacho tichidzitarisa tinenge tichiwana kuti mari dzakawanda.
Ungatitsananguriro kuti shuwiro yenyu ndeyei?
Shuwiro yandinayo ndeyekuti varungu ngavatinzwisise tichikumbirawo kuti vasatitorera mari dzeUIF nekuti mari dzacho dziri kungotogwa kusina chinobuda pamberi. Saka ini ndiri mudzimai wandiri kuvaka kumusha, saka mari yacho yandiri kushandira muno muSouth Africa inenge iri shoma. Ndinoita zvekustoka hembe kuno mujoni ndichitengisa pamaweekend ane ndinenge ndisingashandi. Ndinotengisa hembe dzevana dzevakuru, saka nekumusha ndinoita ndichitumira dzimwe hembe kuti vari kumusha vanditengesere kuti mari dzacho dzigone kusangana vana vaende kuchikoro.
Mabasa api ari kunyanyobatwa nemadzimai imomo muSouth Africa vanobva kuZimbabwe?
Mabasa anenge tichishanda muno mabasa emudzimba, mabasa ekurestaurant ndiyo mabasa mazhinji ane madzimai ekumusha anokwanisa kumawana iwawo. Nekuti mamwe mabasa nangwe une mapepe kumusha ekuti waenda kuchikoro anenge achinetsa nekuti vanenge vachitarisira kuti kuno paripovo vakadzidza kufanana vonesu. Saka ini ndaishuvira kuti madzimai vose vari kuno kujoni ngava nefunga dzekuti mari dzatiri kushandira kuno ngatisanganise tichiitavo kuti tione chinobuda kumberi, chinobuda kumusha semadzimai. Ini ndinoshuvira kuti madzimai ose ari muno mujoni ngavashande vachifungawo nekumusha, tiite zvinobudirira kumusha because pamberi apo hatizivi kuti ramangwana rativatira zvipi zvacho. Mangwana paunoenda kumba uve nachinewo unovata pamavoko unotarisawo kuti aiwa ndakagara kuSouth Africa makore nemakore kuna zvandashandira, saka zvinoonekwa. Nangochinda kumusha samadzimai hapana anokuseka aine kuti unenge unazvo zvinoratidza kuti shuwa madzimai vaishanda kumusha vachiziva zvekuti kumusha ndekupi. Saka madzimai ari muno mujoni ngatitarise kwese kuno tinenge tichidavo zvatinoda but ngatitarisei kumusha ndio kwatafuira kuno kujoni. Ngatitarisei vana vedu, vana vedu vari kumusha ndio vakaita kuti tiuye muno mujoni nekuti tinenge tichishuvira future yevana vedu kuti ive future yakanaka, kuti mangwana vana vasizochema nesu kuti aiwa mama vaishanda kujoni but kusina chavanotiitira. Saka ngative madzimai anofunga nevabereki vedu kumba munhu tichangova vanhu vane tinonakidzwa nezvakanaka kuno kujoni nekuti kuno kujoni zviripo zvakanaka zvakawanda kupfeka, kudya, zvese zviripo. Saka ngative madzimai anofunga kumusha. Zvandoshuvira pana madzimai kuti madzimai kana tiri muno muSouth Africa ngatishande tichifunga kuti tavuya kuzotsvaga mari. Mari ndiyo yatavinga zvakawanda tinozviona edu bati chatakavinga kumari kuti vana vedu vave neramangwana. Kuno kujoni ndogara nemhuri yangu, ndinogara nababa nevana vangu vaviri vakomana vanopinda chikoro kuno kujoni. Kumusha ndinenge ndichitarisana na vamwene vangu nevamunini vatatu vachiri kuenda kuchikoro, ndivo vandinenge ndichitarisana navo ndichifunga nezvavo musi ndiri kuno kujoni.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheOur Lives. Nhasi tiine hurukuro nemunyori anoona nezvedzidzo musangano revarapi vechivanhu reZinata, Sekuru Prince Mutandi Sibanda, pamusoro pekuwandudzwa kunonzi kuri kuda kuitwa mitemo inobata mashandiro evarapi vechivanhu pamwe nevarapi vechitendero.
Donzora torwa na minister wa mangwiro donzora kati na kele to kurudzira nyanya kuvarapi vedu kuti zvishuwa ngavatore maresinesi mabasa avanhu ngavachiita. Tinoona riri donzo rakanaka sipiriti, tinoritambira isusu sangano reZinata nokuti kana uri murapi yovane matsamba uzivo customer imwe yamunii doctor patient relationship vave nemabasics avanenge vachizivawo urapi hwavo hwekushandisa mishonga yechivanhu. Kuti pane pambuku tinokwanisa kuti hauna ruzivo rwakakwana uwani kwaiwo uri kubata mishonga yechivanhu. Kutaura kwaita minista tinokutenda sivatiitiro tivatibvisirewo dzimwe nhubutsi dziri kushandisa mabasa eurapi mune zvakaipa. Varapi vese tive nedatabhesi yatinatotozikamwa kudai timire takadaizo, tine netiweking yetinenge tiripo, tive tinenge tine mabhesics ezvatinoziva tese svarapi tichiudzidzisana.
Takanzwawo Dr. Mangwiro achiti ivo vana nyamukuta vechivanhu vanodawo rubatsiro runobva kuna vari mukurapa kwechizvino zvino mamedical staff kuitira kudzivirira kurasikirwa neupenyu kwevana. Munoti
ese ivava vana mbuya nyamukuta tingichitarisira kuti ikoko mahospitari ikoko ngakuve nedepartment repetitions vaione choice kuti kana vachienda kwete kusave nemonopoli yekuti vanongotarisa one side kunosvika anapuwa mapatients ave nechoice kuti hai handisi kuda zvemajekiseni ndikuda zve traditional medicine. Zvimwe zvinhu zvatinoti donzvo iroro vaite integrated system ishande pamwe chete. Zvimwe zvatinotarisira futi kuti vaminista vatigadzisire futi ipapo.
Tanzwa minista vachiti varapi vechivanhu ivava nevarapi vechitendero vanenge vachizowanawo mukana wekudzidzira kushandisa mishina yekutora mabhipi nezvimwe zvakadaro, munotambira sei urongwa ihwohwo?
Zvoti zvataura minista kuti vavo nadzichiremba vechivanhu vanga vachidzidza kutesta mabhipi ndozova kana kuti shuga kuti zvakamira sei. Zvimwe zvatoti testep aedi yatato imwe donzo ravatotiita kuti tione vave neknowledge sinsi vanenge vachiitira nevarapi nemapatients. Saka tinoona kuti donzo racho ravatora rakanaka.
Zvii zvimwe zvamungati dai zvagadziriswa panyaya iyoyi zvinobatsira varapi venyu vechivanhu?
Kune zvakawanda zvatinotarisira kuti ngura kana achibatwa mishonga iyaya pavo ne safe way yekuhendla mapatients. Zvimwe zvatinotarisira uyewo vapoto vachiine use develop traditional medicine nekudzidziswa mabasics eurapi vechivanhu. Zvimwe zvinhu zvatotarisira nekutarisira kuti vachasvikawo pakuti vatiendesewo muzvipatara imomo by wishing kuti kuione traditional medicine side as well as biomedical side, pave nechoice pakati pemapatient yekuti kana akapinda ave nechoice yekuti ha handisi kuda zvemajekiseni, handisi kuda ndikuda kuti traditional medicine.
Kune vari kunzi vari kuita mabasa ekurapa iwaya Sekuru Sibanda asi vasina maresinesi masangano yenyu akaita seZinata, munoti pamusoro pavo ivavo?
Ivavo vanenge vachipara mhosva vari kukanganisa vasina maresinesi kangaende vachinotokwa. Sehatizvikurudzirewo futi wemurapi fanira kuone maresinesi avo. Tine vamwe vane urapi wavo vanoshandisa zvishuwa zvimwe zvisina, vasina matsamba vari kungoiti anongowanikwa amira mishonga akutoti zvandaziya kwenzira asi asina matsamba. Saka tinotarisa kuti vetmpc secancil yematraditional medical council council vanhu ngavange vane maresinesi emaassociation isuu yedu seZinata tinotonetsikana nekuti vamwe izvizvi vanoda kungoshandisa vandoona kuti haana matsamba kasi ari kupawa mishonga. Zvova zvinhu zvinhu zvekutoti tinoda kuti vanhu ngavapuwe mishonga nevanhu vane ruzivo rwemishonga. TMPC reassociation yako
uve munhu
association ndo zvaduma munenge muchitangana nemamwe vachipana pana ruzivo rwekurapa mune pfungwa dzingu chete
imi mune chikoro here chamunodzidzisawo nhengo dzenyu
zinata tine chikoro chedu zinata school of traditional medicine yatinodzidzisa varapwa vedu isu vanotora valaizinzi kwete matsosai tinoziva kuti uyu waane ruzivo rwakadai vachiuyiwa vachitaa kuti baripira chakosa tinonge tichidiwa tive nekumabasics atoona patichiga ruzivo nekuti kudzidza hakuperi kunoramba uchidzidzao nguva nenguva
tinotenda sekuru Prince Mutandi Sivanda vezinata munhau dzemitambo vatsigiri vemutambo wenhabvu vanonokerwa nekutanga kwemakundano emwaka uno panguva iyo vepremier soccer league vakanyarara kuti makwikwa aya anosimuka riini Michael Kariati anotipa nyaya iyi
vatsigiri vemutambo uyu vari kushushikana nekunonoka kwekutanga kwemakundano emwaka uno ayo vasiri kuziva kuti anosimuka riini vatsigiri venhabvu ava vari kuita fembera fembera kuti nhabvu iri kutanga riini sezvo pasina mashoko ari kubva kusangano repremier soccer league kuti nhabvu yepamusorosoro munyika inotanga musi wani murayiridzi wegreenfields Lloyd Mutasa anotiwo vagadzirira zvakakwana zvekuti vanonokerwa nekutanga kwemitambo iyi
gadziriro yedu iri kufamba zvakanaka tiri kugadzirirawo mune zvakanaka kuitiwo kuti zvinhu zvedu zvigone kuendeka tiitiwo kana tapinda imomo nyika igone kuziva kuti aiwa kuchisumbanje nekune zviri kuiti
asi mutauriri wepsl muzvare kudzaibare vataurira studio 7 kuti sangano ravo richazivisa pamazuva anotevera kuti makwikwi aya achatanga musi upi asi PSL yazivisa kuti mutambo wecastle challenge pakati peFC Platinum neBlower Chiefs uyo unovhura mitambo mwaka wega wega ureko musi wa11 kurume izvi zviri kureva kuti nhabvu munyika haisi kudzoka nechimbi chipi kusvika musi wa11 kurume wadarika veruzhinji vari kutarisira makundano achange akabaka moto zvichitevera kuvharwa kwemusika wekutenga nekutengesa vatambi asi chiri kubuda ndechekuti vese vatataura navo kusanganisira muongorori wemutambo uyu vakudzaibere vanoti FC Platinum ndiyo iri kutora zvekare mukombe uyu
Platinum FC ndiyo yandiri kuona kunge iri consistent because inini kunyika yezimbabwe maliga pfuura yaisa ndikuona kunge iyo ndiyo iri kuramba ichidzokorodza ichiramba ichitamba matambiro anoumika feni saka inini ndoramba ndakabata Platinum FC
mutsigiri weyadha vablessing ruona vanotiwo nenyaya yekurongeka pamwe chete nemari hapana chikwata chinosvika pakugona kunenge kudada
Platinum inongotora kuti bhoza ari maresources esi mavari magood players esi vanobhadhara zvakanaka sangu anongotora
Platinum FC ndiyo yakatora mukombe uyu mwaka wapera mushure mekunge yapedza iri pamusoro pechicken in nedynamos iyo yave nemurayiridzi mutsva Herbert Marowa asi murayiridzi wemanika diamonds Jairus Tapera ane chivimbo chekuti pachapera mitambo ndivo vachakohwa pakuru kudarika zvikwata zvese zviri muPSL
kana taumba chikwata chakadai munhu wese anova nechido anenge achitarisirawo kuti tive tinokohwa pakakura steret naizvozvo nesuwo tine chivimbo ichocho chokuti tichafanira kuti titambe chaizvo tikohwe pese patinokwanisa kukohwa kuitira kuti kekupesera kwegore munhu wese anenge aine rufaro
asi zvese izvi zviri kuuya pasina ari kuziva kuti zvikwata zvichapinda rini munhandare kurwira mukombe mukuru uyu munyori mukuru wezimbabwe national soccer supporters association vajoseph mutau vanoti makundano aya anonoka zvekuti zuva nezuva vari kubvunzwa kuti nhabvu yacho inotanga rini mutsigiri wecapes united muzvare mesi kudzedzereka kana kuti mai vale vanoti vanonokerwa nekuona magreen machine achidzicheka Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Neni Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndikusiya mina Gaino Kumede Saidi.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Kandemiri obesilethele indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela mthwakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 18 Nhlolanja 2023, igama nguGaino Kumede Saidi. Endabeni zethu namhla,
izozana nje ukuthi abaningi once they take amadrugs and they are high, that's when beziza amandla okuthi, you know, bavictimize abanye abantwana kumbe babe rough labanye abantwana.
Umphathi wesikolo seFounders High koBulawayo uthi abantwana besikolo sakhe lezinye eziseduzane basele behlukumezekile ngemva kokugwazwa lokufa kukaWayne Ndlovu obengomunye wabafundi balesi sikolo.
Esikubhekelele kuhulumeni ukuthi ngabe yena uyenza ngempela njengohulumeni umnikazi wabantu, hayi ukuthi abe nguye osefuna ukuphathisa ebantwini bakhe kunokuthi aphathiswe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ube lomhlangano lomqondisi jikelele wenhlanganiso ye-International Organization for Migration, umnumzana Antonio Vitorino, emaceleni omhlangano omkhulu owe-African Union Summit e-Addis Ababa kwele Ethiopia. Kuhlelo abaculi bethu namhla silomculi ocula ezokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umphathi wesikolo seFounders High koBulawayo unkosikazi Dorothea Moyo uthi abantwana besikolo sakhe lezinye seduzane basele behlukumezekile ngemva kokugwazwa lokufa kukaWayne Ndlovu obengomunye wabafundi balesi sikolo ngomvulo owedluleyo. UWayne obekwe izolo emangcwabeni emvutshwa koBulawayo ubeliminyaka elithumi lasithupha 16. Umonakalo lo uthiye izakhamizi, ababalisi kanye labafundi behlulukelwe. Kulabanye abasola ababalisi ngodlame osolusenzakala ezikolweni, kanti njalo abanye bathi udlame lolu osoluvamile lwengezwa izidakamizwa ezithathwa ngabasakhulayo. I-Studio 7 ixoxe lombalisi omkhulu we-Founders High School, unkosikazi Dorothea Moyo, othi ziningi izizathu ezizezibangela udlame ezikolo.
Kuyabuhlungu kakhulu kwabalisi bathe ebantwaneni, hayi traumatic, sibili abantwana kubathintile, kubathukuluzile, especially the way asengayo egwazwa ngegelo. Kuyabuhlungu abantwana bebekhala vele from Tuesday. We never had ama lessons with them. We asked for ama counselors in the school, la outside, to give the assistance, especially to Ikiasiaki, our first form for class 41. And then particularly it was a friend here, Mbambile, so he was still alive when but I'm so as a roller, if it's in Anos Mbambile, he shaped the Vesai of the Zamu Sleeping. But this thing happens out in the community.
Akwenzakalanga bese sikolo.
No, it was way out of school. Bakweni le after PM. Seve bese besiya ngkhaya ngama-past 5.
Esikolo linalenzani njengababalisi ukubona ukuthi abantwana abalwi esikolo kumbe libakhuthaza njani ukuthi bathiyane lo daba lokulwa.
Ukuthi kuba lama campaigns like anti-bullying, esasithanda ukuba la. Anti-bullying, not violence, not drugs. Because sananzelela ukuthi abaningi once they take ama-drugs and they are high. That's when beziza amandla okuthi, you know, bavictimize abanye abantwana kumbe babe rough labanye abantwana. So aside through ama-campaigns, ama-group counseling sessions, inviting abantu, even the pastors has come, baba address our local police, really from time to time, baba abazokhuluma labantwana, violence, ne bullying, ama drugs, all those things.
Abanye bathi bona okunye okubangela ukuthi abantwana bangalaleli ukuthi kakusavunyelwa ukuthi ba discipline kumbe bachaywe, angazi ukuthi kuliqiniso yini khonoko.
Yeah. Ngoba kanesi can only talk to a child. Kwesikhathi mhlalise phansi likhulume uzame ukucorrect a negative behavior. Omunye uyalalela. Abantwana ba these days are not like abakudala ababesithi umuntu omdala nxa ekhuluma sibili kamthathe serious. Abayengenesifano of it. Decide ile kuzoni lokhu be siyabapanisha. Abanye wena bayaenjoy kanti. Of course, we're going to draw on the road. But I think civil lapana kusa chance. So who would like to care from such behavior?
Liabesaba abantwana yini ngoba kulezi nsuku sizwa kwezinye indawo kumbe kwamanye amazwe ukuthi abantwana bayachaya ababalisi babo.
Liabesaba chance. Ngabona umntwana engomunye umkhuzi ubone efake kuyokuyi resistance. You think twice, your life is more precious than anything. So yeah, 100% safe with our kids.
Unkosikazi Dorothy Amoyo ngumphathi wesikolo seFounders High esixoxelayo kobulawayo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla ube lomhlangano lomqondisi jikelele wenhlanganiso ye-International Organization for Migration, umnumzana Antonio Vitorino, emaceleni omhlangano omkhulu owe-36th Ordinary Session of the African Union Summit oqhutshwa e-Addis Ababa kwele Ethiopia. Etshela intatheli izindaba ngemva kwalomhlangano, umnumzana Vitorino uthe ubebonisana lomnumzana Mnangagwa ngendlela okungasizwa ngazo abokuza asebebuyela ekhaya eLizimbabwe likhangelele ukwamukela izizalwane zalo kusukela ngenyanga kaNhlangula lapho amaZimbabwe exemption permits azaphelelwa khona isikhathi. Sixoxe lomnumzana Vusi Moses Banda, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Forum South Africa ngalolu daba.
Akusikho into engasijabulisa magumede ngoba sibhekele ukuthi i-IOM ngabe yiyo esiza iZimbabwe, hayi ukuthi iZimbabwe isize i-IOM ngoba laba bantwana kasiko be-IOM nabantwana beZimbabwe. Siyazi ukuthi i-IOM iminyaka yonke ihlala isiza abantu akade behleli kwamanye amazwe abayizihambi ukuthi babuyele emazweni abo, ibanikeze imfundiso, ibanikeze nemadlana encane ukuthi baxhase ukuthi bayoqala imisebenzi namaprojekthi athile lapho abasuka khona. So sivele siyazi ukuthi IOM ilizongenelela kuleli daba ukuthi size iy'ngane zeZimbabwe ezi-afekthe ekade zinezephu ukuthi zibuyele emakhaya lezi ezinyezele ukubuyela ziyoqala zihlale kahle. Esikubhekelele kuhulumeni ukuthi ngabe yena uyenza ngempela njengohulumeni umnikazi wabantu, hayi ukuthi abe ngiyo sefuna ukuphathisa ebantwini bakhe kunokuthi aphathiswe.
Likubona kungayisiyo nto entsha ayenzayo?
Akusiyo nto entsha, akusiyo nto emangalisayo, kanti futhi akusikho esikubhekele ukuthi kusuke kuhulumeni welaseZimbabwe. Into esiyibhekele kuhulumeni owaseZimbabwe ukuthi kunabantu asebesazi ukwenza imisebenzi eminye akade bengayazi beseZimbabwe, abanye banamabhizinisi, abanye kanti ngabantu abangenawo amakhaya, indawo zokuhlala. Besibhekelele ukubona uhulumeni sithi sesibeka umhlaba osikele abantu abasuke South Africa akade bengenandawo zokutshala lapha eZimbabwe ukuthi uma befika sizobahlalisa ndawana thile. Kanti njalo sesibhekile iy'ngane eziphuma ezikoleni ezizophindela eZimbabwe ukuthi zingamanani angaka. Lezo y'ngane lezo sizilungiselele ukuthi njengoba abazali bazo besuke eSouth Africa sebephelele yimisebenzi zizofika eZimbabwe zingenayo indlela yokuya esikoleni ngoba abazali abanamali. Sesibhekile ukuthi ziphuma kuziphi izigaba, salungiselele ukuthi sibamukele kulezikolo zeZimbabwe njalo sikwazi ukuthi bafunde noma bengesileke ukuthi bakhokhe.
Umnumzana Vusu Moses Panda, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Forum South Africa, esixoxela eJohannesburg kwele South Africa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampawa kubembula.
Kuhlelo lwezemaphandleni namhla kune izulu eliningi kuliviki esabelweni seningizimu yemandebeleni osekulethe ithemba kuzakhamizi lokuthola isivuno kulandela ukutsha kwezilimo emasimini. Abanye sebelima kakutsha besithi besaba ukubulawa yindlala. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Kune izulu likazamcolo kuliviki endaweni eziningi kulesi sabelo. Wase uthe izakhamizi sezile themba lokuthola isivuno esingcono lonyaka ngemva kokutshelwa izilimo ezalini okuqala. Umnumzana Elias Dube oyisakhamuzi sensimbi eGaranemba uthi ukuphuza ukuna kwezulu kudala umonakalo emasimini. Ngalokhu uthi sephendile njalo ukulima ukuze athole okokudla lemuli yakhe.
Komunye umnyaka ngangalima mina ngo-February 21. Ngalima sibili nje abantu sebekele njengakhonokho badela, but ngalima ngavuna ama-50 kg akhona 7. So bengingaku-advisor ukuthi abalenhlanyelo nxa insimu zabo ziqinile kabasiqinisele ukulima isikhathi sesekhona. Nxa bengasoli ukulima into ezinjengomumbu ondumba laba kuyasiza ngoba ungalima indumba uyakunika imbhida kukunika inkobe then suzuzo kungumunjanyana uyakulokhu kuqhuba usiya phambili.
Umnumzana Thembani Sifanda oyesengezana ku-14 eKwanda South uthi lanqabele sifiso sokuthi balime abaselayo inhlanyelo. Uthi njalo ngabe uhulumende uyaphanga aqedise ukwakha idamu leTulumanange ukuze bavune lawa manzi ezulu.
Besike salima but ilokho izilimo zethu zatsha, so manje sesifuna ukuphinda ukulima. Besicela abadala kumbe ngaba sincedisa besinike inhlanyelo ezifuyeni, hayi amanzi sesilawo sibili.
Umqondisi ogatsha lukahulumende olubona ngezokulima ezansi emandebeleni umnumzana Mkhulunelwa Ndlovu ubeye ukuthi iningi lezilimo ezalinokuqala ikakhulu eGwanda laseBedbridge zatsha ngemva kokuswelakala kwezulu. Kusenza likomishini ye-National Peace and Reconciliation isebenzelana lomana nomabandla enkolo weZimbabwe Council of Churches iqhube umhlangano amalanga amabili eGwanda labesifazane ukuze kuphunwe lamaqhinga okuvikela udlame lwezombusazwe kusiya kukhetho lwalonyaka. Unkosikazi Thandekile Sifanda olilunga lomanyano wabomama we-Women's Coalition of Zimbabwe uthi iningi labesifazane lifuna ukuphatheka kwezombusazwe liba lokwesaba ngenxa yezizathu ezithile.
Abantu babuya maybe balihlukumeza ezindlini, balitshaya, balithinte. So thina omama silokwesaba because sesicabanga khona khona okwakusenzakala kudala ubomama bethu labogogo.
Ukomishina noMakhawe Gwere uthi udlame oluqondiswe kwabesifazane kumele luphele ikakhulu ngalesi sikhathi kusiya kukhetho ukuze labo mama baphatheke kwezombangazwe.
Sifundisane ngezinye ingxenye esingazisebenzisa ukuthi singagqiba njani ukuhlukumezeka ikakhulu kwabomama abantwana ukubana singane singaqeda uhlupho lwesilalo olwe-gender based violence.
Umgcini sihlalo we-National Peace and Reconciliation Commission umnumzana Selonare laye uthi kubalulekile ukuthi kuvikelwe udlame oluqondiswe kwabesifazana ngesikhathi sokhetho ukuze labo baphatheke bekhululekile. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga ku-Albert Ncube ngohlelo lwakhe olusiyela ngokwenzakala emaphandleni. Okwamanje usithandekile Mhlanga ulandela ngohlelo lwabesifazane.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana ubuhle benkosi Ngwenya, yena oziphilisa ngokudobha izibi njalo ekunhlanganiso ye-West Pickers Association. Usichasisela ngomsebenzi wakhe.
I-West Picking lami yi-source of livelihood yami engiyenzayo sense eZimbabwe njengoba vele imisebenzi ihluphi ngekho imisebenzi. Kwe-picking siyahlangana nama challenges ashiyeneyo. Siyahlangana lokuyeyiswa, lokuthethiswa, ukuthi nxa useziwe sipicking abanye bakuthatha nje ukuthi ngani yakwana ngikhanda mbinjani. Kodwa ukuphila siyaphila. Konoko nje ukuthi basikela imali ezidakiweyo besifisa ukuthi njengabe kuyayenza basihlanganise labo lathi sibanike ezethu izikhalazo zethu. Ukuthi naye besifisa ukuthi besithengile ngemali engaka. Isikhathi sonke lesi sisadobha thina besingakwazi ukuthi lanxa sidobha kuleminye imithetho thile thile esiyabe siyiphambanisa. Anti council isithi council yathi izibi zonke zakobulawayo ngezikasithi council. We-speaking is illegal. Ayikho emthethweni we-speaking. Ngingathayisana lo munye nje kobophumla nothi laphana ugogo sike emthathele isaka lakhe lamaplastiki khabe gogo behambe evula amabhimu ebhodi evula amabhinzi ethatha kuthathayo. Sebembona isethwele isaka seligcwele baye bemthathela isaka lelane lamaplastiki bathi wona gogo abanye ogogo bayalo ekhaya ulokhu bhizi uphambanisana lemisebenzi yethu lapha etown. Ngokunye okubuhlungu angithi ngoba konje phaphana ugogo lanxa edobha ukhangelela ukuthi lami ngibenza thini lakuthiwe abantwana kumbe ngizabhadala irenti ngoba imali e-west iyabhadala irenti iyabhadala i-fees. Ngiyavela uzironka kuhle kuhle ziyayenza into ezishiyeneyo. Bathi gogo kayilo ekhaya bona kodwa bezifuna zalezi zibi bona basemsebenzini ugogo kasebenzi kodwa nazama ukuthi aphile khwapha ezizini kodwa kamtheli ukuthi kayilo ekhaya kubuhlungu kaye.
Ngezinye indlela kutho ukuthi liyabathola bonke abantu abale minyaka etshiyeneyo abasebenza khonapho ukuthi lize libone ugogo semdala ukuthi ngabe uyaziphumulela.
Ku-West picking vele kule age zonke. Even ugogo le-70 something ukhona. Even ole-100 something ukhona.
Kahle kahle imali liyithola njani lapha lingadobha lezi zizi?
Imali siyithola so kunjeke senga udobha ama-plastics and i-plastic u-trader uyathenga i-plastic okuthiwa yi-PP nokuthiwa yi-HD. Ungadobha lezi uyathengisa e-trader. U-trader kuthiwa usanegotiate i-price. Isikhathi sonke lesibe sithi 39 cents per kg. Kuyadoja izikrepha kuyahanjiswa esikrepha yadi 10 cents amazenge 20 cents insimbi kusiya ngokuthi yiziphi insimbi zakhona basa bazihlukanise ngokuthi zininja yiwuphi umhlobo wensimbi. Bathenga iphethi abanye lokho izigubhu zama-jeans lawo bane-price yabo. So ukuthengisela kuthengisela different companies abantu bathatha into ezishiyeneyo.
Siyabona ukuthi inhlanganiso yeMathebeleland Human Rights Institute yalincedisa ukuthi kube lenhlanganiso eyeWest Pickers Association. Ungathi lokhu kuyaphathisa yini umsebenzi wenu?
Laba bantu basuka basivula amehlo sasingakwazi umsebenzi sasikade yakwenza nje ukuthi ungabulindela isawudo kubaba kumbe ulindela ezinye izinto ezincane incane anti kodwa abantu laba basitshengisa ukuthi hhayi okonikwenzayo lani liyacontributha kwi-economy yeZimbabwe. Sasingakwazi thina anti bona basuka basitshela ukuthi hhayi kele fana ukuthi ubhale phansi phela konke okuthengisayo nesikhathi esinje nje sokungaka zeninyanga siyaphela ukusubona ukuthi okuyikho okuhambelayo uyibuyini njalo lapha ngizasenda okungaka lani ngisezi yayimathibenza into ispeech of human right isivula ingqondo. Engingakutshela abalaleli ukuthi singathini umsebenzi kawukho dobha lawo kakodwa lokhu dobha ubuthelile la uthengise impilo iqhubekele phambili. Thina abanye nge-West Lay my sister sikhalela ukuthi ingelathi bazasikhombela ngomunye iminyaka bathi nampano business woman ye-West kumbe bazasebenzisa kithi sesirecycla thina senza amadishi senza everything ye-West Lay.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Buhle Benkosi Ngwenya ophila ngokudobha izibi ebesixoxa laye kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana. Lilami usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo.
Sibonge usithandekile Mhlanga ngohlelo lwabesifazane namhla abecoxa lo Buhle Benkosi Ngwenya. Sokulandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba lo Chris Gande.
Lingalithona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami ngu Chris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sicoxa lomnumzana Vangi Malaba, ingcwethi kwezokuhlambululwa kwamanzi.
Sawubona msakazi, sawubona Butikandi, salibona nibalaleli be-Studio 7.
Ungaswela ukuthi imbiko ethi kulomkhakha omutsha we-coronavirus osuqhamukile, ukubona njani lokho?
Ngiyabonga ngombuzo wakho Butikandi. Umkhakha omutsha lo we-subvariant XBB.1.5, umkhakha osusihlasele wakathesi lapha e-Afrika, kukhanya kungkhona ufika kodwa kwamanye amazwe ubusumemethekile okuzwayo. Siyabona ukuthi bathwele nzima e-China ngale, kungakho ke sesihlaselwe vele. Khonkwana esasikwenza we-social distancing, ukusanitizer, wonke nje amanyathelo esasiwathatha ukuze sivikele umkhuhlane we-COVID-19 kusamele siwabuyelele kwakathesi ngoba sesihlaselwe. Lingakhumbula kahle ngo-2020 kwathi uqala ngabo-January, February kuvele sokukhanya ukuthi ususondela umkhuhlane kithi, kwathi usiyachaya o-March wahle wamemetheka. So siyacela kakhulu balaleli be-Studio 7 ukuthi sizivikeleni kulo umkhuhlane.
Ele-China ngelinye lamazwe okuthiwa lilabantu abaningi kakhulu abahlatshwa ijekiseni yokwenqabela kumbe yokuthundubeza ubukhali be-COVID-19. Manje pho kuthiweni
inani labantu abahlatshwayo e-Afrika jikelele ngasesibambanisa amazwe wonke? Angiboni ukuthi ledlula kumbe ngithi mina 30%. Kodwa abantu be-Afrika noma babehlaselwe yi-COVID, nga ukungahlatshwa kwakubulala ama-Africans vele kwakumele kwaqede du. Njalo Butikandi, mina ngihlala ngizibuza ukuthi sahlaba sa-boost senza yonke into, kanti i-COVID yona ichiyene ngabi. Leminye imikhuhlane othi nxa uhlatshiwe usala ungavikelekanga. Yiyo amaqiniso engithi mina kumele siwatshelane, sazi ukuthi sinengabi siyangabi. Ukuthi nxa mina ngihlatshiwe ngithi sengisuka ngisiya kwelinye ilizwe kuthiwa buya le PCR certificate, hayi akusahambelani, kumele ngiproduce i-certificate yami se-COVID se-vaccination ngitsho ukuthi hayi mina hayi ngivikelekile. Njalo akumelanga ngikhangelele ukuthi ngigule mina ngivikelekile. Asazi njalo engxenye abeze impila kahle babangasitshela ngcono bengacashi ngomunye labo, ngoba nangizwe becasha ngomunye bekhuluma ngokuthi i-severe illness and hospitalization. Hayi lokho bakukhuluma nje ngoba bakukhuluma ngenxa yokuthi mina abantu embasizayo i-lactase ababanje iwona lo mkhakha omusha lo ngabantu abavaccinatwayo abagcweleyo. Uthole umuntu esifa ngegciwane ubusuzibuza ukuthi kanti kuhamba kanjani. Singenza kanjalo kuzasisiza sonkeni nje ukuthi ngoba i-COVID njengoba sibona thina besicawunti siphelile kodwa siyabona ukuthi siqalile futhi. Thina besesijwayele kathesi bese sihlangana sixhawulane sizihlekele sihlale ndawonye sidle ndawonye, into ade singayenzi iminyaka emibili edluleyo ngoba besichaya i-social distancing. Kathesi asisakwenzi ukwehlukana, omunye ahlale khatshana lapha omunye ahlale la. Umuntu vele ongabona kunika indololwane uyabona ngathi hayi umuntu lo kambingeleli kahle yabo, kodwa nje kuyinto eyikuthi ibisi new normal ngesikhiwa ade siphile eminyakeni emibili lengxenye edlulileyo. So asiphumelane negcekeni silwise isithalesi sibone ukuthi siyangaphi. Nxa kuwukuthi kumbe sokule jova omutsha ohambelana lomkhakha omutsha kumele sitshelwe. Nxa sesitshelwe kanjalo kumele kube lesiqiniseko lakho ukuthi uma ngikunika umjovo lo uzavikeleka, hayi ukuthi hayi engxenye uzavikeleka kumbe awuzuvikeleke kodwa hayi abanye bayavikeleka. Asikho sikwaziyo thina ngemjovo, sasijova sisiye esikolo, abantwana babejova nxa bezalwa bejove ngezinyanga zabo zale minyaka yabo. Nxa bangajova uyabe ungasela ndaba lokuthi nxa esiye esikolo khona ngale umuntu azahlala duzane laye ujovile kumbe kajova, ngoba uyakwazi ukuthi umntana wakho uvikeleke. I-COVID ke yona yindaba, kungani ingelasiqiniseko leso sokuthi hayi nxa ungahlabi umjovo womkhakha lo hayi usuright we
lo ke bekungumnumzana Vangi Malaba, ingcwethi kwezokuhlambululwa kwamanzi, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo isikhathi sinye. Lilale.
Siyabonga Chris Gande ngohlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Siziphethe ngohlelo abaculi bethu. Namhla sihamba lomculi wegospel uSikhanyisile Ncube Mpakatshana ephethe ama-single akhe asanda kuwethula. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uyalandisa.
ngingelele emsakazweni ngithathi ngingelele labalalele ekhaya ngokuzalwa ngizalwa eCholocho esigabeni senakonekazini ngokuhlala manje ngiselupani esigabeni sethebetheni okwamanje ngilamasingi track angu-2 ngaphansi kwamampakathana gospel music eyokuqala indlela zakho esibili ukukhuleka kube sekusiba nezimbili esingaphansi kwegrupu ebizwa ngokuthi isilangazelelo sezulu lapho engicula khona no-Oscar Gatheli.
Abafuna ukuxhumana lawe kumbe ukuthenga umculo wakho bakuthola ngaphi?
Abangabe befuna izingoma bengangithinta kulezi inamba 062-851-1598. Ngizoyiphinda njalo 062-851-1598. Le ibengalibali ukufaka ikhodi ise-South Africa okwamanje. Esibili bazothinta uSenziwe Chuma ongumaneja wami. Le inamba eyasekhaya
0784271211. Abalandeli ubatshela waphamaza.
Kubalandeli emakhaya ngidlulisa ukubonga kuwo wonke abasixhasa ngakho bengaphela amandla beqhubeke besixhasa njalo sizahlala sibahlonipha ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga.
Ntungamili namhla ubesiphathele umculi wezokholo igospel usikhanyisile Ncube Mpakatshana. Singake hlukane izihlobo nansi njalo inhloko zendaba zanamhla. Umphathi wesikolo seFounders High kobulawayo uthi abantwana besikolo sakhe lezinye seduzane basele behlukumezekile ngemva kokugwazwa lokufa kukaWayne Ndlovu obengomunye wabafundi balesi sikolo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla ubelomhlangano lomqondisi jikelele wenhlanganiso ye-International Organization for Migration, umnumzana Antonio Vitorini emaceleni womhlangano omkhulu we-Africa Union Summit e-Ethiopia. Sesilugqiba lapha uhlelo lethu okwanamhla sokwanele olivalelisayo yimi owena uMagumede uGaino Saidi ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.